Esteri, chitsauko chechishanu. Pazuva rechitatu Esteri akapfeka nguo dzake dzouhosi ndokumira muruvazhe rwomukati momuzinda pamberi peimba yamambo. Mambo akanga akagara pachigaro chake choushe mumba akatarisana nomukova. Paakaona vaHosi Esteri vakamira muruvanze, akafadzwa naye ndokumutambanudzira tsvimbo yake yegoridhe yaiva muruoko rwake. Naizvozvo Esteri akaswedera ndokubata muromo wetsvimbo. Ipapo mambo akamubvunza achiti, "Uri kureveiko, vaHosi Esteri? Chikumbiro chako ndecheiko? Kunyange hafu youshe uchaipiwa." Esteri akati, "Kana zvichifadza mambo, mambo ngaauye nhasi pamwe chete naHamani kumabiko andakugadzirirai." Mambo akati, "Hamani ngaauye nokuchimbidza kuti tiite zvinokumbirwa naEsteri." Naizvozvo mambo naHamani vakaenda kumabiko akaitwa naEsteri. Pavakanga vachinwa waini, mambo akabvunzazve Esteri achiti, "Zvino chikumbiro chako ndechei? Uchachipiwa, uye unokumbireiko? Kunyange hafu youshe uchaipiwa." Esteri akapindura achiti, "Chichemo changu nechikumbiro changu ndeichi: kana ndanzwirwa nyasha namambo, uye kana zvichifadza mambo kupedza chichemo changu nokuzadzisa chikumbiro changu, mambo ngaauye mangwana naHamani kumabiko andichavagadzirira. Ipapo ndichapindura mubvunzo wamambo." Pazuva iro Hamani akaenda achifara nomufaro mukuru mumwoyo make. Asi paakaona Modhekai pasuo ramambo uye akaona kuti akanga asingasimuki kana kuratidza kutya pamberi pake, akazara nehasha nokuda kwaModhekai. Zvakadaro hazvo, Hamani akazvidzora ndokubva aenda kumba. Adana shamwari dzake pamwe chete naZereshi mukadzi wake. Hamani akavarondedzera nezvepfuma yake zhinji, zvokuwanda kwavanakomana vake uye nenzira dzose dzaakaremekedzwa nadzo namambo, nokuti akakwiridzirwa sei pamusoro pamamwe makurukota navabati. Hamani akatizve, "Hazvisi izvozvo chete, ndini chete munhu akakokwa navaHosi Esteri kuti ndiperekedze mambo kumabiko aakatiitira. Zvino andikokazve mangwana pamwe namambo. Asi zvose izvi handigutsikani nazvo kana ndichiona muJudha uyu Modhekai agere pasuo ramambo." Mukadzi wake Zereshi neshamwari dzake dzose vakati kwaari, "Misa matanda akareba makubhiti makumi mashanu ugokumbira mambo panguva dzamangwanani kuti Modhekai asungirirwepo. Ipapo ugoenda namambo kumabiko nomufaro." Shoko iri rakafadza Hamani ndokubva aita kuti matanda amiswe.